vasvika varatidziri ava vachiimba pamahofisi ebazi rezvedzidzo yepamusoro vanochengetedza pamahofisi aya vabva vavhara mikova zvaita kuti varatidziri ava vatadze kupinda mukati memahofisi aya sezvavanga vakaronga kuti vapinde vasunge vamoyo kana kuti citizens arrest nhengo dzetajamuka nemdct idzi dzaimba kwechinguvana dziri pamusuwo pemahofisi ebazi rezvedzidzo yepamusoro dzichitsoropodza vamoyo mumwe wevaratidziri ava uye varivo vanoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki mumdct vadenford ngadziore vati vanoda kuti vamoyo vasungwe nepamusana pemari yavanonzi nekomisheni inorwisana nezveuori yezimbabwe anti-corruption commission vakashandisa zvisiri zvokubva kuhomwe yezimdef
jonathan moyo akaba mari yemastudent jonathan moyo akaba mari yemayouth tauya pano kuti timusunge timusiye vapolisi posi iri pana festa tiri kukumbira kuti vanhu vari mukati imomo vamuudze abude pano
mumwe anga ari pakati pevaratidziri ava vaishmael kauzani vano venhengo yetajamuka vatsinhira zvataurwa navangadziore vachiti mitemo yenyika inovapa masimba ekusunga vamoyo
tauya kuzosunga Jonathan Moyo nemhosva yekuba mari kwaakaita mari yemastudents. Mastudents ari kuita basa rekuhura. Mastudents ari kuita basa reumbavha vachishayiwa mari. Asi Jonathan Moyo ari woga nadeputy minista vake vachiva mari. Ahoi macitizens, ahoi! Muzuva ranhasi tinoti Jonathan Moyo ngaasungwe tauya kuzomutora tiende naye kuzomusarenda pacentral. Ahoi macitizens, ahoi!
Ahoi!
Mutauriri wetajamuka vapromisi mukwananzi vati vave nenguva vachitsvaga vamoyo zvichitevera kubuda kwakatanga kuita nyaya yekuti vakaisa ruoko muhomwe yezimdef.
Tiri pano nhasi kuti tisevana vezimbabwe takanyanyogumbuka stereki nekunzwa kwatakaita tevajonathan Moyo nevamwe vavo vakaba mari yehurumende, mari yevadzidzi yaifanira kubetsera kuti vadzidzi vaende kuchikoro. Saka takanga tangaisa kumutemo wenyika kuti vasungwe, nanhasi Jonathan Moyo asati asungwa. Saka tachiisisi tiri kuya pano tozomutora murunyararo semacitizens enyika inoyi toenda naye tonomusiya pamapurisa kuti mutemo unge ushande, asungwe, atongwe, akabatwa nemhosva semabvumiro akaita kumatwitter nemafacebook aendeswe kuchitirongo.
Varatidziri ava pavashaya vamoyo pamahofisi avo vasiya vanyora madziro emahofisi aya vachikurudzira kuti vamoyo vasungwe uye mutungamiriri wenyika varobert mugabe kuti vasiye chigaro vachivapomera mhosva yekutadza kutungamirira nyika zvakanaka. Vamoyo vanonzi vanga vari kumusangano wemakurukota ehurumende wakadaidzirwa zvechimbi chimbi sezvo vamugabe vari kuenda kumusangano wekomesa uri kuitwa kumadagascar. Musangano wemakurukota ehurumende unowanzoitwa nechipiri choga choga. Mapurisa anorwisa bongozozo azosara uya varatidziri ava vatobva panzvimbo iyi kare. Vamoyo vanonzi vakatora mari inodarika zviuru mazana mana zvemadhora muhomwe yezimdef vakanotengera madzishe ekucholocho pamwe nevagari venzvimbo iyi mabhasikoro. Asi vamoyo vari kuramba kuti vakaba mari iyi vachizvifananidza nembavha yekuengland yainzi Robin Hood iyo yaibira vapfumi chinopa varombo zvayainge yaba. Zvichakadaro mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vapelekezela mupoko vakati vose vanopomerwa zvekuita zveuori hunenge huchibatsira bato rezanu pf havasungwe. Mashoko aya ari kushorwa nevazhinji avo vari kuti kutaura kwakadai kunoratidza kuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.